Amai mungwari vavumira kuti vamadiro na amai mabika vavise mari yechibatiso inoita zana nemakumi mashanu emadhora kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba. Vaviri ava vachadzoka kudare zvakare musi wa 22 kubvumbi apo mhosva yavakatarisana nayo ichatanga kutongwa. Vari kupomerwa mhosva yekutsakatisa mombe gumi dzainge dzapiwa sanganiro re 21st February Movement rinoronga nezvibavhadhera vamugabe gore roga roga. Mombe idzi dzainge vadzipiwa nenhengo yezanupf vajohn chirimambowa kuti dzizosvitswa kuna vamugabe. Vaviri ava avo vange vakamirirwa negweta ravo vatinofara hove havana kupiwa mukana wekubvuma kana kuramba mhosva yavakatarisana nayo. Muchuchisi wehurumende muzvare jen rose matsikidze vaudza dare kuti mhosva iyi yakaparwa mugore ra 2012. Vamadiro avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe kuberekwa pamwe chete naamai mabika vane makore makumi mana nemanomwe vanonzi vakaba mombe gumi izvo zvakazopa kuti vasungwe. Mombe idzi dzainge dzabva papurazi namba 39 rekumidhusa b kuchipinge. Vachuchisi vehurumende vazivisa dare kuti vachadana zvapopo zvine chitsama zvinosanganisira munyori anoona nezvemabasa muzanupf vadidmas mutasa sachigaro vezvechidiki mubato iri vaabsalom skosana mukuru wenhepfenyuro yezfm vasupamando wanzira nevamwewo. Vaviri ava vayambirwa kuti varambe vachigara padzimba dzavakanyoresa kumapurisa uye kuti vasakanganise zvapupu kudzimara nyaya iyi yapera kutongwa. Vamadiro vacharamba vagere papurazi ravo renewton kuodzi ukuwo amai mabika vachange vari papurazi ravo reshiri yakangwara kumonselinda kuchipinge. Amai mabika avo vakatarisana nedzimwe mhosva mbiri dzekuba mombe zvakare neimwe yekukanganisa mafambiro ekutongwa kana kuenzaniswa kwemhosva vanzi vabvise imwe mari yechibatiso inoita zana nemakumi mashanu emadhora. Pane imwe mhosva iyi yamai mabika vanonzi vakapiwa mhuru nanhatu kuti vazopa vekuinda district kuzanupf asi vanonzi havana kusvitsa mombe idzi. Mombe idzi dzinonzi dzainge dzapiwa bato rezanupf nemurimi wechichena DeWitt Hercules Jobert musi wa 7 Gunyana. Muchisi wehurumende pamhosva iyi amai Christine Nyamaropa vanoti amai mabika vakashandisa vashandi vezanupf provincial office kuti vashandure maminetsi emusangano wakaitwa musi wa 21 mbudzi gore ra 2011 kuti ati mhuru nanhatu idzi dzainge dzafa nekuda kwekushaya chikafu uye nemukaka wakakwana. Vachuchisi vehurumende vaudzadare kuti izvi zvakaitwa nechinangwa chekuda kuti zvipfuyo izvi zvitsakatike uye izvi zvinonzi zvakaitika apo matikitivha anga otanga kuferefeta nyaya iyi. Amai mabika vanonzi vakaita izvi vachishandisa vashandi vekumahofisi ezanupf vanosanganisira amai angawa Chanel Yamaenda pamwe chete naLucia Golowa. Pamhosva iyi vachuchisi vehurumende vaudzadare kuti vadaidza zvapupu zvinosvika gumi nezvishanu apo mhosva iyi ichatanga kutongwa musi wa2 Chivabvu gore rino. Amai mabika vange vachitaridza kushushikana nezvange zvichiitika mudare sezvo vange vari kungozhamura nguva dzose ukuwo vamadiro vange vachiedza nepavaigona napo kuzvitsigisa. Mudare mange muzere nevanhu kunyanya vatsigiri vezanupf vasori uye vatori venhau izvo zvapa kuti vamwe vanhu vashaya pekugara. Vamwe vange vari kuteerera zvange zvichiitika mudare vari pazhe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.